Vana ava vanoti vaJohanis Chongore vane makore 55, vaMinas Mundonga vane makore 51, vaMethodi Gwangwava vane makore 41 naAmai Tendai Muchisani vane makore 58 vakapedza mazuva maviri vari muchitokisi cheMasvingo Central Police Station. Mutongi wedare vaFarai Gwitima vapa vana ava mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zviuru 10 zvemadhora emunyika kuti vatongo vachibva kumba. Gweta ravo vamatimureri vati mutongi wedare ati vanhu ava vakasungwa pamusha paAmai Muchisani vadzoke musi wa9 mwedzi unouya.
Vakadana musangano vasina kuudza kana kuzivisa utumwa mapurisa kuti pachange pane musangano. Vakasungirwa paimba paTendai Muchisani, vakazotorwa vakauya navo kuMasvingo Law and Order, vakaendwa navo kudare pazuva ranhasi musi wa23 May 2022.
Vana ava vari kuramba mhosva yavo yavari kupomerwa yekutyora mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA, vachiti vakanga vasingaiti musangano asi vakanga vashanyira mumwe wavo Amai Muchisani vachitandara zvavo. Vebato reCC vanopomera mapurisa mhosva yekushungurudza nhengo dzavo apo vakatarisana netsanidzo dzegore rinouya, vachiti vari kutumwa nebato reZANPF. Asi mapurisa nevebato reZANPF vanoramba mashoko aya vachiti mapurisa haarerekere divi uye havatarisi kuti wabuda mumba mani. Zvichakadaro, nhengo yeCCC iri kumira musarudzo dzeby-election kwa21 kuMasvingo West musi wa25 mwedzi unouya. VaOnias Mawarire vari kuchema-chema kuti bato reZANPF rutyidzira vatsigiri vavo kuti vasavavhoteri vachiti vanozonyimwa chikafu.
Vanhu veZANU itsika yavo yokuti vanotora chikafu sokuti ndo tsika inovapa kuti vahwinise. Saka navo vanhu vazhinji vari munzvimbo vakatotyidzigwa kuti kana ukange wasapota CCC hauzowani chikafu.
Nhengo yeCCC mudunhu reMasvingo vaJefferson Chitando vasvoropodza ZANPF achiti magariro aya kushandisa mhirizhonga pamwe nemapurisa kana yatarisana nesarudzo sezvakaitika kuzaka pamwe nezviri kuitika kuwa21.
Kubva kare nakare ukaona ZANPF yakutanga kuita zvekusunga yokuti inenge ichiziva kuti maelections aapadhuze, ayakugadzirira inyaya yekugadzirira violence.
Hatina kukwanisa kubata vari kukukidza vaMawarire vamumbire veZANPF kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isingapindi. Asi sadyari veZANPF Masvingo vaRobson Mavhenyengo varamba mhosva dzavari kupomerwa achiti
nana zvakagomunoreva zvokunga izvo ndezvemapurisa handinaavinecomen kuti ndinogara inongopuwa munhu wese kaya ndinogara vamunangagwa vakataura topa munhu wose. Hapana pakambotina pane patline inishashame ndotokurudzira munhu wose nokuti ini ndiwito zvakauvhoti yemusangano wangu akazakunhuvote musangano aukuimamo zvichitiwita zvakati nongo kwamunhu wese tichitokunda hatigoni kuti munhu anyemwe kana tangiaatahwina isuoZANPF kunongopa munhu wose.
Mumwe ari kukwikwidzawo musarudzo idzi ndimuzvare Sister Nhando avo vakazvimiririra. Chakadaro, munyori mukuru wesangano reCCC kuManikaland vaGodfrey Mbatsa avo vakasungwa nezuro pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA mushure mekupemirwa mhosva yekuita musangano padora dombo vapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.